manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano ndokuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina hatisi kutaura kuti haana kuve nezano akave nezano asi isu akawana tiri padisi frani saka tinotaura zvevanhu vakasunungura nyika nebovhu yavo yakasabuda kusunungura nyika
Vakarwa hondo iri sununguko vanoti vamugabe vafanire kutora utungamiri sehushe wemhuri yavo
Gore rapera takarima zvine musindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage uGMB vari kunyepa zvavari kutaura havana zvatirikurima tirikurima zvine musindo
Vagari vekumanzou vanoti vatanga kugadzirira kurima kunyange hazvo vari kumborwiswa nemapurisa avanoti ari kutumwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Atina kubvisa madistrict office achiri kuramba achishanda saka vanhu ngavasarase mwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemusindo nekuti iye zvino kwatava kuenda ndokune vanhu vakawanda
Zeki inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo rwuno iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avafanire kutora utungamiri sewedzinza ravo iro uye vanotiwo vakarwa hondo yerusununguko havasi kufara nezviri kuitika muzanu PF vakarwa hondo ava vari kuita musangano mazuva mashoma anoteera wekuzeya kwavanoti kubatwa neseri kweruoko nebato rezanu PF tabvunza vamatemadanda kuti sei vasiri kufara nezviri kuitika
handizi kushaiswa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kana kuti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo saka bopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda court tine confidence yekuti hatirambidzwe pasi pemutemo weZimbabwe kuti tiite a lawful gathering hatina munhu watiri kuda kupotsera nematombo hatina munhu watiri kuda tiuda kutaura zvine chekuita nezvinhu zvakatibvisa ujaya neumhandara hatina chimwe chinhu chatinoziva hatina iye zvino Comrade Elias Hondo andiri kutaura vanhu vakasungwa kudhara tiri kuMozambique vanhu vakashungurudzwa kudhara nanhasi havana imwe pati yavakapinda saka havana chimwe chinhu chavakaziva saka vanhu ivavo ngavataure kuti voita sei nechunhu chavo vana Jonathan havachakwani apo vana Kasukuwere havachakwani apo saka ndoo nyaya yatinayo tiri kuindirira mberi zvakasimba saka mawar veterans ndo ane social contract nepovho ndo vakataura nepovho vamugabe havana musoro vakataura nepovho kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati macomrades musangano ndewekuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina hatisi kutaura kuti haana kuve nezano akave nezano asi isu akawana tiri patriotic front saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovho yavo yakasabota kusunungura nyika kwete kunoita zvibhakira mudenga pasina nhinga hazvisiwo zvatakaita isizvizvi isu tiri kutaura zvekuridza pfuti vanhu kuti nyika isunungu ivo vasungwa vasunungurwe makomrades ari dzapfuti ndo vakanzi havasina political role saka isi tiri kuti imi mune shuwa vanakomrade Elias Hondo vanakomrade Parker mune shuwa kuti munonzi hamuna political role nemunhu wamakagamuchira mukati gara apa all right tikati iwe tii takaita mistake takakuisa mudzimai wako voita vana vako voita vazukuru vako voita vavakidzani vatezvara imi nyika ine ropa iyi ende ropa harisi kuzonyarara tinosungwa tichapinda mumajereka akawandisa inini handisi kutya kupinda mujere, ndiri kutoverenga mazuva because vamwe vari kutonga nyika vakaita ma 10 years. Saka zuva rega rega randakaita mujere ndiri kuwedzera pamazuva angoda kuti akwane 10 years. Kana asati akwana 10 years handisi kutombovhunduka, ndiri kutoendako kujere kwacho ndichibuda ndichitaura zvinhu zvine chekuita neZimbabwe. Chandingangode kukurudzira vana veZimbabwe ndechekuti macomrades vakabva kuhondo, zvitarise pauri kana uri comrade wakakrosa border une chinangwa kuti wakazonosangana netraining yakaita sei kana zvakazofamba sei, izvozvo hazvina basa. Kana usina kutrena waikwanisa kuzvitrena, asi wakasaina kuti ndaenda kuhondo wakaenda, ndiwo wandiotaura newe. Huya tigare pasi titaure zvine chekuita nezvatakawirirana. Mubereki wese tiri kuda kuti tigare pasi titaure, toita new assignment. Ndonyaya iripo.
Saka new assignment inengeri yekudii apa?
Pamberi nechimurenga. Kuti chimurenga, ukada kundifunza kuti chimurenga chacho chinofamba sei, chimurenga hachina textbook yaunoti tiri kuita zvakamboitwa algebra, body mass. Chimurenga unochiona wave machine. Chokuudza kuti tora cover, advance, ridza, chinokuudza chega. Saka ichoti pamberi nechimurenga.
Munyori mukuru wesangano rakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uye kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amairita Makarau, vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota muchirongwa chechipiri chekunyoresa vavhoti. Tabvunza Amai Makarau kuti vanhu vari kunzvimbo dzakaparurwa chirongwa ichi kekutanga kana kuti paphase 1 vanokwanisa kuvhota here panguva ino sezvo vaparura chimwe chirongwa chephase 2.
Ndinoda kutaurira vanhu kuti tine zvikamu zvina. Chakangopera ndechekutanga, asi kunyange dai chikamu chekutanga chakapera, ndoda kupa muenzaniso kuti sekuchitungwiza. Takabva kuchitungwiza, vanhu vedu vakawanda vakabva kuchitungwiza vauya mudhorobha reHarare. Hazvireve kuti vanhu vekuchitungwiza vasina kunyoresa havachakwanisa kunyoresa zvachose. Vanhu vekuchitungwiza vanokwanisa, avo vanokwanisa vanokwanisa kuuya kuHarare kunyoresa vosikonyoresa. Asi imomo muchitungwiza muchine masenta matatu achiri kungonyoresa, kunyange zvazvo takabuda imomo nevanhu veruzhi vakawanda. Vanogona kuenda padistrict office yavo vachinoramba vachinyoresa. Pane zvemamwe masenta maviri atakasiya ikoko ari padistrict office ipapo kwaunokwanisa kunonyoresa. Izvi zvinoreva kuti matunhu mese umo matakabvisa vanhu, vanhu vachirikwanisa kunyoresa imomo vakaenda padistrict office yavo. Hatina kubvisa madistrict office, achiri kuramba achishanda. Saka vanhu ngavasarase mwoyo, avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa. Kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemutsindo, nekuti iye zvino kwatakuenda ndokune vanhu vakawanda. Vese avo vanga vakamirira kuti chirongwa chisvike kwavari, takuti heuno mukana wenyu kuti muchinyoresa, chinyoresa ine mutsindo, tidarike zvatakaita muphase 1 nekuti muphase 2 ndomatakatarisira kuti tichanyarisa vanhu vakawanda nekuti taamunogara vanhu vazhinji.
Mubvunzo wekupedzisira Justice McCrao, nyaya yeproof of residence yanga ichinetsa vemapato vanga vachida kuti mutaure navo kuti poitwa sei nenyaya iyi. Zviri kufamba sei? Pane zvingagadziriswa here?
Zvizhinji zvinogadziriswa. Ndosaka takakumbira kuti pamusoro pevanhu vemapato avo vanga vachitibatsira zvikurusa, ndoda kuvatenda vemapato vanga vachibatsira vakaita semacouncillors nemaMP vari kupa vanhu vari munzvimbo dzavo yatinoti proof of residence. Pamusoro peizvozvo ndosaka tanga taita urongwa hwekuti sezvek tingewo tine vanhu vatinoita macommissioners of votes avo vanotoresa mhiko vedu vochishanda pamwe chete nemacouncillors nemaMP kuti pashaye kana munhu mumwe chete anonzi ashaye anomumirira kumutoresa mhiko kuti anyorese. Asi Trump achikurudzira vanhu kuti kutoreswa mhiko kana kunyoreswa affidavit haisiyega nzira yekuratidza kuti unogara papi. Ndinoramba ndichikokurudzira kuti uyai nezvimwe maruwa, tsamba dzana sabhuku, tsamba dzana muDBC, tsamba dzepachikoro padhuze pamunogara napo, tsamba dzemaprista dzinokwanisa kubatsira. Zvese izvo zvinokwanisa kubatsira. Ngatisangomirira kumbonotora mhiko chete.
Vanga vari sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo rezek, amai Rita Makarao vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya nezveongororo yakaitwa nesangano ravo yemamiriro akaita zvino munyaya dzezvemaindustry.
Izvi tinozviita gore negore yatinoti industrial survey. Saka tinoita gore negore tichida kuona kuti industry iri kukura here kana kuti industry iri kudzikira. Saka pamaonero atinoita pakuti industry iri kukura kana kuti iri kudzikira, tinoona nekuti production yatakanga tiinayo gore rakapera neyatiinayo gore rino, pane chachinja here? Chachinja mune zvakanaka here kana chachinja mune zvakaipa? Ndoo ongoro yatinoita. Saka mabudiro egore rino akaratidza kuti iwo pane zvatakanga takaita gore rakapera nezvataita gore rino, takadzikira nezvikamu zviviri kubva muzana. Saka zvinoreva kuti takatodzikira ne 2.4% dan zvatakanga takaita gore rakapera. Zvichireva kuti zvine ongororo yakawanda, zvinoreva kuti mabasa akaruzika, uyezve zvinoreva kuti kana mishinari yatakatenga haina basa rairi kuita, iri kuita basa shoma. Saka ongororo yedu yakaratidza futi neimwe nguva uone kuti mishini yedu yatichemberei, zvinogona futi kukanganisa yatoti production, saka inogona kudzikira. Tikati tapedza kudaro, zvinopa hungwaru pana vavo vanoita mabhajeti avo egore. Kana hurumende inotora pazviri kuti zvatadzikira toita sei paindustry kuti zvisadzikira dziramba dzichikwira zvisina kumusoro. Saka ndoo onguro yatakabuda nayo. Hainyanyofadza, asi zvakanaka kuti titaurire chokwadi.
Saka muongororo wenyu iyi zvii zvamurikurudzira kuti zvinge zvichiitwa kuti maindustry asimukire zvakare?
Chinhu chikuru kuti inzi nyika inobudirira kureva kuti zviwanikwa zvomunyika menyu muri kuzvishandisa nenzira youchenjeri. Hapana zvamuri kuregedza zvichirasika, uyezve muri kugadzirisa kuti izvo zvamunogadzira munozvitengewo kune dzimwe nyika dzekunze. Uyezve zvinoratidza izvo kuti watombodyidzana naye zvikuru ndiani. Saka ndingati pakuti watodyidzana naye zvikuru kana watotengesera kana watotenga kwaari, yakabuda iri South Africa. Saka isu tikati kuona kwedu South Africa inyika yakatikoshera. Saka zvayakatikoshera tinofanira kugara nayo pasi toita chibvumirano chokuti iye inotengawo kwatiri sitengawo kwavari nenzira yakarurama kana kuti nenzira yakaderera inoita kuti patiri tese ukama hwedu hurambe hwakasimba. Makare kare paiva neyavaiti trade agreement yanga iri pakati peZimbabwe neSouth Africa, yakasopera kare kuti ichirunyiwa vari pakati pedu vari kungoramba vachingotaurirana hapana chiri kubuda. Saka izvo ndo zvikuru zvatoda kutanga taita kuti ngatibvumiranei kuti tive nechibvumirano chakanaka neSouth Africa chinoita kuti kudyidzana kwedu kusangova kwokuti kunongosumudzira South Africa kuchisiya isu. Takatizve isu tinofanirwa kukurudzira nyika yedu kuti izive kuti hatigoni kugorarama tiri Zimbabwe chete. Kana zvichinzi tinodyidzana nedzimwe nyika, Zimbabwe inozovawo kuti inofanirwa kuziva kuti nezvairivo inofanirwawo kuwirira nedzimwe nyika. Saka tokurudzira kuti ngavaunzi vanouya kuzoinvestawo muno muZimbabwe. Tine maminerals anogadzirwa muno, tine mbeu dzatinorima muno, tine zvakawanda zvicherwa zvomuno muZimbabwe kana matourist chaiwo. Takati isusu ngative nyika inodyidzana nevamwe inoita kuti yo pachayo igogonawo kuunza mari yokunze chaizogadzira mabasa muno muZimbabwe.
Magara pasi here nehurumende kuti imuone kuti zvogadziriswa sei?
Hatisati tanyatsogara, asi patakariita takatodaidza minista weindustry kuti auye azoona. Asi kuti izogara pasi manje tibvumirane nezvinzira yekufamba nayo, iyo ndeyatisati taita. Asi pfungwa dzedu dzava nadzo vese, tingati hurumende yose kunosvika kucabinet yazvasvika. Tinotumira kwese nereserve bank naminister of finance vese vadazvo.
Mutedzeri wemutungamiri weCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro navaInnocent Dube, vanova munyori mukuru weAnode Farm Residents Association kumaZoe. Purazi iri rinozivikanwa zvakare nekuti manzou, uye pane kunetsana kukuru pakati pevagari vakatora purazi iri muna 2000 nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mukutanga kwesvondo rino pakamboita kurwisana, tabvunza vaDube kuti zvakafamba sei.
Mapurisa vakauya vasina mauniform vakatanga kutaura kuti no mauvakirai futi takautaurira kuti chibudai miende. Saka kubva ipapo isusu ndovatati tibude tichienda upi, isu dare repamusoro rehaikoti rakataura kuti tofanira kugadzirisirwa chii matsamba kuti nekuwaniswa minda yakakodzera kuti tiende kunogara ipapo. Ndova ivo vati no isusu takatumwa naamai kuti no mofanira kuti mubude. Saka kune mumwe wedu ndobva avatora kamera. Saka ndo pakatangira hondo ipapo. Kwakubata mukomana uya kwakutanga kumurova. Yati aiwa akazwa mavita izvi asirizo nesu takuda kudzosera. Ndoati atanga kurovana ipapo. Pakarovanwa zvakaipa blessing. Pakarovanwa izvimwe zvinochisa.
Saka mapurisa aya anga akawanda zvakadii iwe imiwo mamuri vangani?
Mapurisa aya anga ari 10 igumi. Isusu tanga tichisvika kuma15 varume. Asi vemadzimai ndakati wandei.
Saka hapana akakuvara here?
Kwedu akakuvara anonzi Jenboy Chaparadza, naumwe anonzi Mangarai Kunaka, naumwe anonzi Tinasha Harumbi. Asi kwavo takakuvadza mumwe chetewo, asi vedu vese vakadischarge. Hapana akazoenda paintensive care, takangoratwa ndoata discharge. Ikuti tozovasiyaka vakazoridza futi mudenga, because four of vamwe vana vacho vanga vane futi mapiston ayaya vavaridza futi mudenga ndokudhisipesa kwatakazoita.
Asi hapana akasungwa here?
Vakasunga mumwe anonzi Denbo Chaparadza.
Tiri kuonaoka kuti mwaka wekurima watanga, muri kugadzirira here kurima kwacho?
Blessing, tiri kugadzirira zvakasimba kurima.
Hamusi kurambidzwa here kuti murime?
Kana tirambidza isusu kana magweteda tichitaura kuti ngatirime nokuti bumbiro rine mutemo rinotaura kuti tofanira kugara pamanzo kusvika tawanira kwokuenda. Kana pasina kwokuenda zvakureva kuti tofanira kuramba tichitiri ipapo tichirima tiri ipapo kusvira patowanira kwokuenda. Hatisi kudzokera shure.
Vamwe vanoti hapana chamuri kuyatsorima chinobatika. Mungatiudza kuti gore rapera gore nyura rakamira sei?
Gore rapera takarima zvine mutsindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage uGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura hapana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine mutsindo zvokuti hapana asina kuendesa chibage uGMB. Then isusu teboka reassociation remaresidents tine kamunda kedu ndoatakwanisa kuendesa futi T2 tan tikagovana chimwe semaresident kuti tiwane chii kubatsirikana.
Munyori mukuru weAnode Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzou kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino toenda kuna Marvelous achitipa chirongwa chinotaura zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi taita rombo rakanaka, tine chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri kuNigeria. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
makadi muri Zimbabwe nevamwe vasi vakateerera zita rangu ndinonzi Angela Machonesa iko zvino ndiri kuAbuja kuNigeria ndinoshandira boka rinonzi Plan International boka rinoona nezvekodzero dzevana nemagariro akanaka evana ndiri kuno kuNigeria sebasa rekuedza kubatsira kutambudzika kuri kuita vakomana nevasikana madzimai nevarume vari kuwanikwa vari mutapwa hondo uye kushungurudzwa kwebato rakuzivikanwa kunzi Boko Haram kunoku kuNigeria inobatsiridza nyika dzinoti Nigeria iyoyi Niger Chad nekuCameroon basa rangu ndere kuzama kuuya nichitaura nevanhu kuti tinatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika uye kubatsira kusimudzira zviri kuitwa neboka rangu Replan International kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu munyika dzinoni
mungati imi zviri nyore here semudzimai kuwanikwa muchibva kunyika yeZimbabwe muchiya kuzoshandira ikoko kuNigeria pane zvamadzidza here zvamuchazonopa kurova vari kuZimbabwe
ndekunga chekutanga chandingati hachisi nyore kumudzimai wose kusiya mhuri yako uchiuya kuzoshandira kune imwe nyika kana kune imwe nzvimbo kwandiri kunyanya kunyika ine hondo kunyika yausingazivi kuti mangwana unomuka uri papi zvichida bomba richaputika kuti zvinondipa kuremekedza vanhu vakawanda vakaenda kuhondo nekuti ndiko kwandiri asi kwandiri inini nekuti ndinoda kusimudzira kodzero dzemadzimai kodzero dzevasikana kodzero dzevana pandakanzwa nezvekushungurudzwa nekutorwa kweutapwa kwakaita vasikana vaive kuNigeria vachivienda kuBoko Haram mandiri chakava chishuwo chekuti ndinoda kunzwisisa nekutaura ndakavamirira kuti chii chavakasangana nacho uye kuzama kutaura nevakuru vehurumende nevakuru vedzimwe nyika kuti pasi rese kunyanya Afrika tigone kudzosera kodzero dzemadzimai kodzero dzevasikana kodzero dzevechidiki saka kwandiri mutoro uri pamusoro pangu wandinoramba ndichiita zuva nezuva kuzama kuti vanhu vanzwisise kuti tiri panyika pano kuti tigarisane zvakanaka ndikazviita kuZimbabwe zvikasaitika munyasirese hapana chandagona saka ndiri kuzama kusimudzira kodzero dzevasikana kwete remuZimbabwe chete tati pasi rese kunyanya muno muAfrica uye kunyanya munzvimbo yeLectad nekuti inyaya isiri kunyanyotaurika saka ndiripo pakusimudza nekupembedza mabasa ari kuitwa nemapoka akafanana neClan International nemamwe mapoka ari kuda kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu vedunhu rino vatambura kwenguva yakareba
makakwanisa here kunge muchiisangana nevasikana ava vakanga vari muutapwa uyezve zvii zvamunovataurirawo kana makavaona
ndichangobva kusvika muAbuja ndiri kuenda musi wemuvhuro kunosangana nevamwe vasikana ava asi ndiri kubva kuNije kwandakanosangana nevamwewo vasikana vakakwanisa kutiza muutapwa uyu vakatizira kuenda kunje zvinondirwadza pamwoyo pangu kuti vasikana ava vakasangana nekushungurudzika kwakasiyana siyana vakatorwa vari vana pachikoro vakanoitwa madzimai vakabatwa chibharo vakarohwa vamwe vacho vakatiza vamwe vakabara vana chinonyanyorwadza ndechekuti vakakwanisa kutiza ivavo pavakadzoka kudzimba dzavo nepavari kuramba vachidzoka mhuri dzavo nevemunharaunda havacha kwanisa kuvabata nekuvaremekedza nekuvatambira nekuti vaakufunga kuti makore avapedza vari muutapwa weBoko Haram zvichida vanepfungwa imwe chete zvichida vatumwa havachagone kugarisana zvakanaka nawo saka kwandiri zvinoratidza kusiyana kunoita matambudziko anosangana nemadzimai kunyanya vana vasikana vari muhondo vari mukutambura vari munzara saka vana ava iko zvino vaakurwara vakawanda vacho vava nechirwere cheutachiwana weHIV and AIDS vamwe vacho vaakurwara nechirwere chiya chekuti ukabara mwana mwiri wako usati wasimba inogona kukanganisika munhengo dzako dzemukati vakawanda vacho vana vacho vakafa vakawanda vacho vazvirema nekuti dzimwei dzenguva pakutiza apa vaipfurwa vaidonha vaidii saka zvakawanda zviri kusangana nevasikana avo mufaro wangu kuti pane zvakawanda zviri kuitwa nemapoka kunyanya randinoshandira kuzama kutaura nevasikana ava
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga achiti pachirongwa upenyu hwedu
Dino gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombora kanaka tabata Prophet Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Avo vanoti vakakwanisa kunge vachienda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017 vakanosangana nevano vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 Prophet Madungwe.
Tinotenda nekuti unzo kachirongwa kwamaita.
Inyaya hombe Prophet Madungwe iri munyika nekunze kwenyika pasi rino. Inyaya ya Prophet wekuZimbabwe vakakwanisa kuenda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017. Mungatiudzane zverwendo irworu.
Musi wa 15 October ndanga ndiri muimba yangu yekunamatira yatinoti prayer room. Matende chinamata kudaro. Pane mutumwa wani akauya, mutumwa wani ndezva andeja zvirende randanga ndava kuda kupindi chimita ndezva mutumwa weandibatsira kuti tiende kudenga. Saka kudenga zvinombotorera maminiti akawanda kubva panyika kusvika kudenga nekuti muviri wangu wakachinjeredza kuphysical body kuenda kuspiritual body.
Tinonzwa kuti masvika ikoko kudenga makakwanisa kusangana nevamwe vano vakashaya kare vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Tinoona kuti pandakasvika kudenga Mwari wakandibvunza kuti denga rinopindwa nevanhu vatsvene nevamwe vasiri vatsvene vanenge vaitirwa nyasha. Saka Mwari unobva vanditora ndobva vandiisa kune imwe nzvimbo inonzi paradise inoonekwa kudenga. Asi inoonekwa muthird heaven nekuti denga tine first heaven, tine second heaven nethird heaven. Saka ndakabva ndatora ndobva ndaratidzwa vanhu vakawanda zvakawandisa vanga vari ikoko. Asi vanhu vandakanzi ndibudise mazita avo ndakanzi nditaure 5 ivavo. Vandakaona vana Adolf Hitler, vana Tongai Moyo, vana Brenda Fassie, vana Michael Jackson. Saka ndivo vanhu vandakakwanisa kuona. Asi ndakakwanisa kutaura navo vese. Asi munhu wandakataura naye zvenguva refu Adolf Hitler.
Dzaive hope dzamairota kana kuti chinhu chakanyatsoitika Prophet?
Hatinadi gwe zvinhu zvakatoitika chezvo chaizvo. Ndobva ndatobva panyika tikatika kudenga tikatikaona. Zvinhu zvaitoitika ndichitoona nemaziso angu kuti ndaendakarara ndakatinotorara kana vatomuka ndichiri kure.
Vamwe vanoti zvinhu zvakaita saizvozvi ndo zvinopedzisira zvaakuitawo kuti vasave nechivimbo nemaprofiti. Mungakwanisa sei kuvakonvinza kana kuvatendeudza vanhu vanenge vaine maonero yekuti maprofiti ekuZimbabwe aakusvika panhano yepamusoro yekusataura chokwadi?
Zvinoita nezvekuti tikatarisa Jesu wacho vanhu vakamuramba nokuti vanhu vane zvavajaira. Saka muprofita kana achiuya kwamuri haauyi nezvamunotarisira. Zvimwe zvacho vanhu heaven havaizivi. Saka isu kana taenda kuheaven takuchikudza izvozvo. Saka ndinozviziva kuti zvinovashamisa nokuti havasakambosvika kudenga kwacho kuti vaone kuti zvakamira sei.
Vekereke yenyu vakatambira sei chiitiko ichi makuvatsanangurira?
Vekereke yedu vagara vanozvitambira nokuti last year ndakatomboona kudenga ndakaenda kasingaperi. Vatozvijaira nokuti zvinhu zvinoitika heaven pane patikambofunga Satani futi zvese izvozvo tinovaudza vanozviziva. Pane pandaka mboreslafnamwari zvese vanozviziva. Saka takabva kure nenyaya dzichiita. Saka vanotozvinzwisisa ende vanotozvifarira ende nguva dzese vane vatotomisa kuti tidai pauya zvimwe zvinyuwani.
Mataura kuti makatombosunga Satani kuti muti nganganga.
Ya Satani ndakambomusunga muna July 6 tikamuisa kukoti musi wa 19 July 2017 ndakambomusunga tikamuisa kuheaven court.
Manga makateerera kuna Prophet Dr General Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yaperera gai timbotarisa musoro inavo zvakare. Vakarwa hondo vanoti vaMugabe havafaniri kutora utungamiri seushe hwemhuri yavo. Zek inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo runo. Aiwa hama wadiwa, tosangana zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 lwezi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde avotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu inkosi indlela ezawukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana sesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi leFox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba ngiyabonga, abadala bebebotshiwe be 155 bebotshiswe ngumashingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningama indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela amaswela emntontela asecela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo kwizindawo liyana amaswela engamothi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi laba abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobabutha bayavalelwa-ke emadobhisi namhlanje basebesiyangena e-court ekhezi. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela bazabuyela e-court mhla ka-29 but baphume nge-free bail kodwa-ke bazabereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasela khona abadala ukuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bengincisana-ke laye nalowo Mashingayitse onguye owama-CIO lapha eMathebeleni South.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMadobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Besilindele solokubona ukuthi uhulumente uza kuphethisa ngani ngoba iklasi leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu 50 or less. Lilabalalezimuli ezidlula 400 okuthi ukuthi abantu sebeseza njengantoko selokushini omunye nomunye afika abalelwe amafidi ngabanye abantu khona ngala ma-oveti o-70 by 70 la uminyane khonapho so kuyisixhobexhobe vele yinto engelakhande engelamsile kathi senzakala laphaya
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo nalabo bathi ngama-oveti
indaba yelendi le isukela uhulumende angithi uyelendele umthetho kwasokusithi abantu basebezenzela imithetho kakhulu amalunga ezanu PS kaningi bayakwenza baqhelile bayakwenza nokobulawa njengabona bezama ukukwenza kathesi ukuthi bayafika nje bathi bona kusitho sokuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye ngumuchairman wephathi olubesiriphesiawo uthola ukuthi indawo zalezo abantu babethiwa mthethweni lithiwa abaende zisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazo phaka la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazo singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lo ward 24 yiwo abawadi awawinisa izanu PF ngo-2013 and ilunga lephalamenti izanu PF ubaba unevakhali kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi uhlangothi lwezanu PF mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali.
Hallo ke ngumnumzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust obekhuluma le Studio 7 esecingweni ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni
madoda. Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. KwaBulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelanda Mpopoma, eMakhandeni eNtumbane, eLobengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyelo South, eBubulilima East, Kanyelo West, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, eSouth, North, Le East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukatshintshi akula into esitshintshile ngibona nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zonezi ezifuniweyo kodwa ukuthi singathi khona kwinto kule into esitshintshile ukuthi izenzo ezitabile hayi asiyabe sesihamba amanga.
Sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani?
lati sizwa njalo ukubiwe nje u njengoba kwazi ukuthi kona ibhodi le ekona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile kube siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminisa aphointe ibhodi entsha so uminisa sefakile ibhodi isikona besimelele ukuthi khona babuye bazosithela officially ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yona liyana equniweyo yona liyana amakota or yana mahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi sibili uyabe uphiwa imalini
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njani tona imali esidisdet ukuthi yona ngokungamakotakota kunokukoda imali abayiholisayo baholisa ihafu uthi thula umuntu eziphansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
yebo manje bebe ibuya every month ikhulwe indaba
allo ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union bekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangelwe udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobunengi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abanengi ngabakwazi kathesi kusabelo sema Thebelele North kwenzakala kubo Tsholotsho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesi dance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabo sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama-serial number eziliphu zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
Inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe
Yeah okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesu zafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ukubeke sokuba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izano nxa sikhangele khona lokhu zafumana ukuthi kulengozi ukuthi umtiko uzasuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze yengena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa kunye sisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzele emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzela abantu ukuthi basupporte bebesekele ibandla elibusayo. Silusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi, kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni ulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abanengi abalazo lezo zithupha, kubuyele emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi. Ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo. Kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha. Kubhahile kakhulu abantu abaningi abalazo izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umuntungameli Nkomo.
Ngukama.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kan.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engingakutsho ukuthi siyajabula njenge-commission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayaselokuthathela phezulu kokubhalisa. Sikhangele amanumba esilawo kathesi, sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga esirejiste i-total yabantu abangu-1.7 million, okutsho ukuthi yinumba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalutshwane singene kuphase 2. I-1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphase 1 dale esesiyiqalisile. Singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona, sibona engazathi zathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukaDisemba. Siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ethutha ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono kakhulu njengoba
kahle kahle uhlelo lolu luphela nini, njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January?
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December, kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January. Kodwa thina sike sesihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hhayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ku-19 January, okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 16 days, sidlulise kwenye 16 days, siye kwenye 16 days. Uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4. Ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1 usephelile. I-phase 2 ngiyelo ukhona kathesi laye uyaphela 16 days from 3 days ago, kusho ukuthi mhlawumbe khonangale ku-mid-November thereabout. Sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December. Kodwa ukuthi kuyase kuvaliwe ukuthi ngqe ukubhalisa, abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awezethu aseduka nezigaba zabo. Kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili, ikakhulu abantu bangapha koBulawayo, eMathebeleni North, eMathebeleni South. Asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva. Abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja
abantu balezi zigaba zeMandebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumele phezulu ukuyabhalisa ukuvota. Kuyadanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota, kodwa indawo enjengobulawayo iyiyo esekucineni. Asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziduzane nabantu. Awuhandamango omude njalo futhi ziningi, i-publicity yakhona iningi. Yikho sithi vukani bantu bakobulawayo, lingahambeli emuva, libhalise ukuvota kwezokufika isikhathi sokhetho. Dasibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo. Njalo kugcizelela njengefomship ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inamba zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni. Nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu, kusho ukuthi nxa sesiya phambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende. Ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo. Yikho sithi abantu ababona ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyazivalelisa balaleli ngisithi kuyi-weekend kunje, siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota.
Hayi, siyabonga lathi.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Lamuhla siseGwanda.
Ngiyisipho Mahlangu nokuzalwa. Ngithi sibe sesene ngikuwathele kama-groups angu-2 sinama-groups angu-4 sinama-groups angu-4 kuwa-3 mina ngingu-chairperson wenhlanganiso ku-Hodas Development Association. Sikhangelele ukuthuthukisa umama, umama ethuthuka, umntwana angamankazana, futhi umama angasweli ukusiza, siza abantwana. Siyabenza embuzini ukuthi ingazala asinika omunye umnika izinyane into esenzisisiba le akho kuthuke esiya phambili naye ingazana ethathe sinika omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke abalomzini. Sikhuhlupho esingaba nalo lokuswela imithi ukuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadinga ukutreatwa njengasenesi isikhathi sezulu nxa kusizizulu ziyadabuka amazina treatment.
Zibanceda ngani omama imbuzi lezi?
Sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala, umama yenelisa ukubhadalela abantwana i-school fees. Uma yenelisa ukuthola uchago ngokwimbuzi, kuyaba lochago, kuyaba lenyama, konke nje okutholakala embuzini, umama ayenelisa ukuthi akuthole.
Liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi?
Asizibhekisile imali ikhona. Bayathenga abantu abeGwanda, ikakhulu abalamabhusha. Ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna inyama yini. Khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo. Ngathi igroup yokuqala ancede igroup yesibili. Ukusoltha esibili incede igroup yesithathu. Asangama-groups ayi-ten.
Siyezwa njalo ukuthi amakomiti lawo, ama-groups, yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazane ukuyabhalisela ukuvota.
Kakhulu sikhuthaza ukuthi omama lakhe sivotelane kumama. Umama ofisayo ukuba ngikhansela, umama ofisayo ukuba ng-MP, umama ofisayo ukuya phezulu, umama oyenelisa ukukhuluma, kuthi mama bangabi ngomama baphungukuthula nje baphungukuthulela abe ngomama bezinto umama bayimele sithi bazikhulumele abangakufuniyo labafunayo bekungaphatheki kani emphakathini ihlangana ka kabili ngenyanga esenzele lesidalesitane omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama akuzwisisa kanomama kungaba labaluthwani abangakuzwisisi abanye bayazibikela sihlanganeni siyehlala angazuza amabhesi kwenze kibe nelisi ukuthi bavote ikakhulu kakhulu khonokho sibeke ukuthi votelwe mama umama ngokungamjisisa omunye umama nala esesikhundleni esiphezulu kuyale kwazi ukuthi yimele omama abakhona esigabeni sami abakhona kuqhwesiyensi yami um abantu besigaba sakithi kuthe mama bonke abaphakani bahambe bayilungiselele ukuvota abhalise alungiselele ukuthi ngase kuvota votelane singomama singamkhangeleli phansi omunye umama singamkhangeleli ukuthi le uyazimangalisa kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakani abe ngumama ozasimele esigabeni njengoba silabo omama abanye abasimeleyo siyabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-m t abe ngokunye nje sikukhangele amasenetha njengoba nje bekhona amasenetha omama abangalisi bathuthuke labo bafike phezulu
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. Is that time of the year again? Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Gaila Papa, Gaila Papa Lazi, is the biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ibeselazo lamhlanje amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.